Nasi uno tichange tichiita misangano ne vakuru vemapurisa officer commanding Harare Metropolitan Province tichaita zvemisangano neve Zimbabwe Prisons and Correctional Services tichaita zvemisangano neve Intelligence Services vatungamiri veIntelligence Services muno muHarare Metropolitan Province tichaita zvemisangano neve dzichechi asi tinoti timboti taurei misangano yatakaita nezuro musi wechipiri misangano yakabudirira zvikuru
ndevapi vamakasangana nawo nezuro
takatanga kuita musangano neve National Association Junior Councils of Zimbabwe zvakatibatsira nokuti takaona mukana wokuziva kuti vana vaduku majunior councillors vane basa guru ravari kuita panyaya dzokuvaka runyararo munyika nekuti tinoziva kuti kune macouncils tichibatanidza marural nemaurban anosvika 92 makumi mapfumbamwe namaviri muno muzimbabwe saka ose tanzwa kuti majority emacouncils iwavo ane majunior councils saka vana ava vanenge vachizobatsira pakutirisa ndivo vana vadiki mastakeholders panyaya dzekuvaka runyararo vachiri vadiki zviya zvokunzi muchirungu catch them young kuti vakaziva kuti harunyararo chinhu chinokosha kubva vachiri vadoko zvinobatsira kuti pavanozokura kuita maadults vanotokura vachiziva kukosha kwerunyararo
ndiani zvakare wamakakwanisa kuti muite musangano naye
tevedzeri wegurukota rezvematunhu deputy minister welocal government honorable Marian Chombo taura nyaya idzodzo dzerunyararo takanangana neHarare Metropolitan Province tapedza mameeting ewokulocal government tabva tananga kuZimbabwe Youth Council tikaita meeting neveZimbabwe Youth Council naacting director wavo nemaatop officials vesekretariat yavo tichionesana panyaya dzavo dzavari kuita seZimbabwe Youth Council panyaya dzekuvaka runyararo muno muHarare Metropolitan Province tabvapozve tazowana mukana kunoita misangano naacting mayor vecity of Harare councillor Jacob Mafume tikaita zvemusangano natown clerk vecity of Harare vanonziwo vamatenga rufu misangano yafamba zvakanaka zvikuru
sei muchiti yakafamba zvakanaka
nokuti takwanisa kuonesana tichiita compare manotes kuti tingaramba tichiita sei kuti muno muHarare Metropolitan Province murambe mune runyararo vanhu vakwanise kushanda zvakanaka vangava vezvematongerwo enyika vangava vemadzichechi vemabhizimisi vechi zvacho vana vezvikoro vashandi vemabasa vose vakwanise kugara vachishanda murunyararo saka tinofara chaizvo neprogress yandingati taita takaita musi wechipiri saka nhasi musi wechitatu totarisira kuti ticharamba tichienderera mberi zvakanaka nechinangwa chedu chatiri kuita ichocho chemacourtesy calls nemafamiliarization tours musi wechipiri zvekare takaita musangano naresident minister veHarare Metropolitan Province minister of state for devolution and provincial affairs honorable engineer Oliver Chidau
musangano uyu wakafamba sei
musangano uyu wakafamba zvakanaka zvikuru takakwanisa kutaura nyaya dzokuti NPRC nehofisi yaresident minister tirambe tichidyidzana tichishanda tose zvakanaka zvatagara tichingoita kuitira kuti nyaya dzerunyararo muHarare Metropolitan Province dzisimbiswe tirambe tichingoona kuti hapana mhirizhonga inoitika kana mhirizhonga yaitika yakurumidzwa kugadziriswa
sei izvozvo zvakakosha
kuitira kuti isaita out of control kanyanyofara nekuti ivo resident minister engineer Chidao pache zvavo vanatsovimbisa kuti vachaita zvose zvavanokwanisa kuti vaite zviri musimba ravo kuti vanokwanisa kuita kuti vatipewo rubatsiro seNPRC tichiona kuti muno muHarare Metropolitan Province vanhu vanoramba vachigarisana zvakanaka murunyararo